Zvinonzi pamboita kukakavadzana pakati pemhuri yavamugabe nemapurisa kumba kwavamugabe kuBlue Roof muno muHarare, uko kwanga kuine mutumbi kwemazuva akati kuti mushure mekunge mapurisa anga ave kurambidza mhuri yavamugabe kuti itakure mutumbi uyu. Vane ruzivo nezvaitika kuBlue Roof vanoti mapurisa azosiya mhuri yavamugabe ichitakura mutumbi mushure mekunge mudzimai wemufi amai Grace Mugabe varamba vakatsika madziro vachitise mhuri vari kutevedzera zvido zvemufi. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kutinzwe divi remapurisa pane zvaitika kuBlue Roof. Mumwe mutori wenhau dzezvematongerwo enyika Paida Moyo Muzulu ati zvaitika kuBlue Roof zvinosiya paine mibvunzo yakawanda kuhurumende yava Emmerson Mnangagwa, iyo iri kuda kuti vamugabe varadzikwe kumarinda anovigwa magamba enyika kuHeroes Acre.
Zvanga zvaigara zvaifanira kunge zvakaitika, nokuti tine mashoko ekuti vamugabe vasati vafa vakanga vareva kuti vanga vasingadi kuenda paHeroes Acre. Saka tinoona kuti zvanga zvava kuda kuita kwaiva kumbunyikidzwa nehurumende, tisingazivi kuti chinangwa chaiva changa chiri chei kuda kumbunyikidza kuti mutumbi womutungamiri wenyika uvigwe paHeroes Acre, sezvo ivo vanga vakati havadi kuradzikwa ipapo asi vanoda kunoradzikwa kumusha padyo namai vavo. Takamira takadaro tinge tichitarisa zvekuti zvaitika nhasi muzuva ranhasi zvokuti mapurisa amborambidza mutumbi uyu kuti uende, zvoratidza kuti hurumende yedu pane chayanga iroda kuvanza kana kuti yanga ichada kushandisa mutumbi uyu for mareasons ezvekuita nezvematongerwo enyika kuti iwane mukurumbira.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mupepeti webepa nhau rethe Observer vaBarnabas Tondlana vati kuendeswa kwaitwa mutumbi wavamugabe kwazvimba chinhu chinonyadzisa vamunangagwa.
Kuti mutumbi wavamugabe wakuzonovigwa kwazvimba, kurohwa kumeso chaiko kwaitwa vamunangagwa, nekuti vamunangagwa vaida kuti vamugabe vavigwe paHeroes Acre, chinova inova nzvimbo ine chiremerera for magamba ese emuZimbabwe, inovawo zvekare nzvimbo yaizoita kuti vamunangagwa vave vanokwanisa kunge vachivigawo vamugabe even though vakamboita maproblems pachavo. Asi pakuviga vamugabe, vamunangagwa vanenge vachizviyananisawo nevanhu vainosapotawo vaisapota vamugabe vachiri vapenyu nepatime yovakabviswa pachigaro nepakufa. Saka izvi kuti mutumbi waendeswa kwazvimba kutonzi hatina basa nemi, hapana zvaunoreva kwatiri.
Vatondlana vatiwo kuendeswa kwaitwa mutumbi wavamugabe kwazvimba vamunangagwa vari kumusangano weUnited Nations uri kuitirwa kuNew York kuAmerica kunoratidza kusawirirana kuripo pakati pemhuri yavamugabe navamunangagwa.
Tikaongorora mafambiro akaita zvinhu zvese kubvira panguva yakafa vamugabe, vamunangagwa vanga vari muno zvinhu zvese zvichiitika ivo vachinge varivo pamberi kana vachiterwa mashure muzvirongwa zvese zvaiitika. Zvino apa zvakuitika izvi zvinoita kunge mhuri yange yakamirira kuti vamunangagwa vabude munyika voenda kuUnited Nations General Assembly, avobva vamhanya mhanya manje nekuda kuviga vamugabe vamunangagwa vasipo. Izvo zvinoitawo futi kuti pakada kubumuka bongozozo kana kudii vanokwanisa kuzongoti ino zvinhu zvakazongoitwa nemachifu vakati ngatiri kuitai, mutumbi haungangorambe wakagara mumba pachivanhu chedu. Asi apa vabva vangoidziita kana kuti icoincidence kana kuti haisi, asi zvangoitwa muchimhanye mhanye kana muchiwande wande vamunangagwa vasipo.
Mhuri yavamugabe yakambozivisa kuti mufi achavigwa mushure memazuva makumi matatu kuHeroes Acre mushure mekuvakwa kweguva remandorokwati kana kuti mausoleum, uye mushure mekunge mhuri yekwamugabe yazadzisa chivanhu chedzinza ravo. Mutauriri wemhuri iyi Valio Mugabe vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo paakamboenda mutumbi wavamugabe kumusha kwavo kwazvimba. Migwagwa inoenda kumakuva yakanga ichigadzirwa nezvigiredha, ukuwo hurumende ichiita gadziriro yekuvaviga kuHeroes Acre. Zvichakadai, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vaburitsawo mashoko manheru ano ekuti hurumende yavamunangagwa inoremekedza danho ratorwa nemhuri yemufi yekuti vamugabe vanovigwa kwazvimba. Hatina kukwanisa kutaura nevari kutaura vakamirira mhuri yemufi Valio Mugabe kutinzwe kuti vamugabe vachavigwa rini uye kuti chii chazokonzera kuti vazotora danho rekunoviga mufi kumusha kwake. Asi bepa nhau repadande mutande reZim Live raburitsa mashoko ekuti mutumbi wava mugabe uyo unonzi waenda kwazvimba wakachengetedzwa nemapurisa ucharadzikwa nemugovera. Vamugabe vakafira kuchipatara cheGlen Eagles kuSingapore musi wa6 mwedzi uno. Vamunangagwa vakazivisa kuti vamugabe vakaendeswa kwamupfiganebwe nechirwere chegomarara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.